Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo chivabvu 14 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakambomiswa basa sameya wechitungwiza waPhilip Mutoti vanoti vakasvitsa mhinduro dzavo kugurukota nezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere pamusoro pekumbomiswa basa kwavo. Vakawanda vanoti National Social Security Authority kana kuti NASA inofanirwa kuderedza makore evanhu vanenge voenda pamudyandigere uye kuti vawedzere mari inotambirwa nevakwegura vanenge vari pamudyandigere. Muchikamu chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuru yatakaita naPastor Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant Ministries avo vari muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakambomiswa basa sameya wechitungwiza vaPhilip Mutoti vanoti vakasvitsa mhinduro dzavo kugurukota nezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere pamusoro pekumbomiswa basa kwavo. VaMutoti vanoti vakanga vapiwa mazuva manomwe ekuti vapewe divi ravo panyaya iyi, izvo vanoti vakaita asi vachiramba kutaura kuti zvii zvavakaisa mutsamba dzavo. Vakasukuere vakamisa mabasa makanzura makumi maviri nevashanu vekuchitungwiza vanobva kumapato ezano PF neMDCT kusanganisira nameya vaMutoti vachivapomera mhosva yekusashandisa nemazvo mari dzekanzuru. Asi makanzura aya anoti haana chakaipa chaakaita sezvo vakashandisa mari idzi kubhadhara vashandi mihoro apa vakangovenda kuzorore Kisimusi vaine chinangwa chekuzodzosera mari idzi pakare. Ngatinzwei vaMutoti vachitsanangura.
Takapindura sekutaurwa zvake pa7 days saka tangomirira kuti ndizvo zvakamira sei.
Saka mazuva ano muri kumba here? Muri kuenda kuofisi makaita sei?
Kana wakasavhendwa kandauende kuofisi.
Pamwe vamwe vanogona kuti since nyaya iri pasi pereview pasati pane decision tomboita nharo toenda kumaofisi kana kuti todi magweta achitaurawo zvavanenge vachitaura ndazvida kungonzwa update.
Hatisipopa kupikisana nayo vakuru tangogara tiri kumba. Chimira kuti nyaya dzingogadzirirwa sekutaurwa vazvaitwa.
Saka munofungidzira kuti vanenge vakupindurai kwapera nguva yakadi?
Ipapo handichaziva but murau magweta edu anotaura kuti hanzi 45 days panofanira kunge papindurwa.
Saka mungangotiudzawo kuti zvii zvamakapindurawo imi mumatsamba makanyora since ma muchipomerwa nyaya dzakafanana nedzekunzi makashandisa mari zvisizvo?
Ipapo manje ya private and confidential aiite kuti titaure pamhepo. Nyaya dziri matare zvakafanana nenyaya iri matare wazonha haigone kutaurika pamhepo kana kutaura kutanga kuishambadza. Ipapo handikwanisi. I'm sorry. Tangopindura kuti titange kutaura kuti takapindura kuti kuchidi nyangwe nemi mukatarisaona nyangwe mitemo chaaobvume nyangwe magweta chandondoti kuva kutaura kuti nyangwe ndenda kuti tange ipapo neda mhaka bhozi zvangu fanira kudhiskasa nyaya yematare.
Ko vagari vakatambirawo sei chiitiko ichochi tichiona kuti makamakasarudzwawo nevanhu?
Vagari vari kunyunyuta nezvazvo nokuti hasa mheri bhazi paitwa mumwe musangano vagari vangu vachida kudemonstrata nezvazvo vachinyunyuta nezvazvo. Saka vagari vemuchitungwiza vari kunyunyuta nazvo bhozi vakakatamadzwa nazvo.
Saka ndisaramba ndichingozokubata unless kana mune zvamungada kutaurira vateereri.
Vateereri ndongovataura kuti ngavagara vangotarisira bhozi tikutodzokera pabasa bhozi hapana mhosva bhozi mhosva dzaidzo tirapomerwa hapana mhosva saka tingodzokera saka tangomirira kuti matare acho vangoti kiyawo.
Avari vakambomiswa mabasa sameya wechitungwiza vaPhilip Mutoti vari parunhare kuchitungwiza kwakare neStudio 7. Vakawanda vanoti National Social Security Authority kana kuti NASA inofanirwa kuderedza makore evanhu vanenge vaenda pamujikandigere uye kuti vawedzere mari inotambirwa nevakwegura vanenge vari pamujikandigere. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vakawanda vanoti makore makumi matanhatu anodiwa nenasa kuti munhu atange kupiwa mari yemujikandigere akawandisa sezvo vakawanda vasasvike makore iwayo nekuda kwezvirwere zvakawanda zvatekeshera muvanhu. Munhu anopiwa mari yemujikandigere kana abatirwa mari kwemakore gumi zvisinei nekuti akabuda basa here ozowana rimwe otanga kubatirwa. Kana munhu akasvika makore gumi achibatirwa mari yemujikandigere akabuda basa anomirira kusvika makore makumi matanhatu kuti atange kupiwa mari yemujikandigere. VaErasmus Shumba mumwe wevashandi vanoti makore ekuenda pamujikandigere ngaadzikiswe sezvo makore anotarisirwa munhu kurarama munyika ave mashoma. VaShumba vanoti makore ekuenda pamujikandigere anofanirwa kudzikiswa kusvika pamakore makumi mana.
Patemi nzvau yandinozosiisa makore yacho iwayo kashoma vanhu vayo vashoma vanosiisa makore yacho iwayo zvekuti munhu azosvikira pakupiwa mari yacho yenasa iyo. Lesbani yakadzika wozisusu like kwedu for 65 years nedzonga uchienda nadzo kumba kuti wakuenda kupenjeni but right now uchakunzi 55 years saka mimi mukanditi 60 years kunaka kwachekuko ndinopaka ndisina kuitora kamari yake wanopa kuti mareduce kana pesa pa 40 years yes the things totally right.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mushandi anoda kudanwa kuti amai progress avo vanoti vanhu vanofanirwa kuenda pamujikandigere kana vashanda kwemakore gumi nemashanu zvisinei nekuti vane makore mangani. VaShumba vanoti NASA inofanirwa kushandura mutemo wayo kuti munhu apiwe mari yake yemujikandigere kana asakwanise kushanda kwete kumirira kuti asvike makore makumi matanhatu.
Nokunamuchingiriya ndiko kwanza kuti kushandira kuti tike dzake idzodzo namusizo 15-20 years ngavatindipa mari yavo kuti ndinindozi makore angu ngatiandasikaaoo.
Vari kupuhwa mari yemujikandigere vanoti madhora makumi matanhatu avari kupiwa pamwedzi mashoma uye haasi kuuya nenguva. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexandra vanobvuma kuti mari iri kupiwa vanhu vari pamujikandigere ishoma asi vanoti ane bhonzo ane nyama hazvinzane neasina.
Nyaya iripo chokwadi mari shoma inini semumiriri vashandi ndongoti mari shoma but ndichiriko zvese zvekunasa zvinoitwa pane inonzi actuarial start yevanostart insurance zvinofamba sei kazhinji mungaona NASA ine mari zvazvinoreva ndezvekuti mari iyo imari haizi mari yenasa imari yedu yatakati NASA fanotichengeterai kana tazochembera tazokura mumwe musi mozotipa mari saka tichiti ngavadziinvesti mari idzodzo kutirambe dziripo kuitira kuti vamwe vedu patichazochemberawo tinodziwana. Ndinowizana nevanoti mari shoma ndofunga zvimwe zvezvinhu zvinofanira kutiramba zvichiongororwa sesu vamiriri vevashandi tichafanira kungoramba tichiongorora kuti zvingaitwe sei kuti mari iyo ikwire nokuti chokwadi $60 haina zvainotenga.
Mukuru anoona nezvekudyidzana munasa muzvari Constance Makoni vanoti zera rekuenda kumujikandigere rinotarwa nehurumende kwete nenasa. Panyaya yekuwedzerwa kwemari yepamujikandigere muzvari Makoni vanoti mari dzemujikandigere dzinowedzerwa nguva nenguva asi ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti mari yemujikandigere yakapedzisira kuwedzerwa mugore ra2013 kubva pamadhora makumi mana kusvika pamadhora makumi matanhatu. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust rinoti kushandira kwekambani yezvikonzi yeWell Cash Debt Collectors pamahofisi ekanzuri yeHarare paRowan Martin kunofanirwa kuongororwa sezvo kambani iyi isiri kubhadhara mutero kukanzuru. vachinyora paFacebook page ravo nemusi wechishanu. Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vakati yasvika zvino nguva yekuti vagari varongeke vaone kuti kambani yabviswa pamahofisi apa vachiti kanzuru kuti inzi kanzuru vanhu. Kambani yeWellcash yakapinzwa basa nekanzuru yeHarare rekuwira zvikwerete zvekanzuru zvine vagari, asi vagari vakawanda vakanyunyuta nemabatiro anonzi aiitwa basa nekambani iyi, iyo zvakazoita kuti vamwe vakwire kumatare edzimhosva. Asi mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaMike Uchideme vanoti sezvo vaine chibvumirano chavakanyorerana pasi nekambani iyi havagone kungogura muchato wavo vasina kutevera chibvumirano ichi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hongu tiri kushanda navo nokuti tine contract navo. Contract ine hatinoti pachirungu maexit clauses, ndo hatini kuita fulfill izvozvi. Taita maexit clauses ese tawirirana kuti kana takudamburirana contract inopera after zvaita sei, ndizvo zvatiri kuita izvozvi. Hachingonzi kana mwini muine contract nemunhu mungoti tavatatodambura muchato nhasi, aiwa, unotedza mutemo, mutemo mauita zvakanaka kusvika madambura muchato wenyu mune zvakanaka.
Asi chikodzi chenyu chichiri kuwira here zvikwerete?
Hongu, nokuti contract hasi yapera, inopera musi wainodamburwa.
Saka inopera riini contract iyi? Nokuti tinoona vagari vari kuchema zvakanyanya vachideme.
Vagari havangafanirwi kunyunyuta kana vaine mari inofanirwa kuya kukanzuru kuti ivaitire basa. Anditi takateerera vagari zvavakataura, iko zvino tiri paexit, tiri kuita exit yedu mune zvakanaka. Kuti tikaita exit mune zvakanaka ndiko kuti mangwana mari yevagari isazoenda futi kunobhadhara vanhu ava vachiti makatitamburira kondirakiti yedu.
Saka muri kumbowanawo here mukana wekutsanangurira vagari izvozvi pano kuti vange vachingonyunyuta vasingagari pasi nemi?
Nzira dzekutsanangurira vagari dzakawanda, dzinotosanganisira imwe iyoyi yatinyori izvozvi kuvagari vakatoteerera vanenge vachitonzwa kuti no, ndizvo zviri kutoitika izvi.
Kouyawo panyaya yekuwanikwa kwemvura muguta, zvinhu zvakamira sei pari zvino vachideme? Tinoona kuti mazuva apera painenge paine dambudziko raikonzerwa nemichina yaigadzirwa.
Yekuwanisa vanhu mvura, kune nzvimbo dzimwe dzinowana mvura mazuva mairi, matatu, mana, kana mashanu, dzimwe dzinowana mvura mazuva ose. Ndiyo patakamira ipapo.
Pane zvimwe here zvamungawimbisa vagari pamusoro pekuwanikwa kwemvura ikoko?
Hongu, tinovimbisa vagari kuti kana tichinge tapedza basa rekumoton Jeffrey, uyezve kana tichinge tatanga basa rekuchinja mapombi ayo ari kuputika putika achembera, kuwanikwa kwemvura kusati vandudzikei.
Vanga vari mutauriri wekanzuro yeHarare vaMike Uchideme vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-6065 ne-15460 kHz pa-shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Maureen Kademaunga vanotungamira iwo sangano rehashtag SheVotes 2018 rukurudzira vanasikana nemadzimai kuti vange vachienda kunonyoresa kuvhota. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 muzvare Kademaunga. Muungatudze kuti chirongwa chenyu chiri kufamba sei kubva zvamachiparura?
Chirongwa chehashtag SheVotes 2018 ndinofara kutaurirai kuti tiri kufamba zvakanaka kubva zvatachiparura. Donzvo rechirongwa iri sekutaura kwawaita ndechekuti titaure nemadzimai kunyanyanyanya echidiki nevanasikana kuti kodzero yako yekuvhota iri muconstitution yakakosha zvizhinji zhinji, yakaikosha zvakanyanya, ende kodzero iyoyo ukaishandisa yokodzero ichasarudza kuti uchange uchidyei for the next 5 years, kuti vana vako kana uri mai vechidiki vachange vachidyei for the next 5 years kuenda kuchikoro. Upenyu kuvandudzwa kwahwo chaiko kunobva panyaya yekukoshesa kuziva kuti kodzero yekuvhota inofanira kushandiswa. Saka ndicho chinhu chatiri kunyanya kufamba tichitaura nemadzimai kubva zvatakatanga kufarura chirongwa ichi tapinda muno muHarare tichisangana nemadzimai mumarokesheni. Takapinda zvakare mumadzimai ari kuBulawayo mumarokesheni, tikazopinda nekumaruwa titora ni madina iko butu kumusha mumasingo tika baiko kumashona levisi unyoro unotanga tiri mamurewa titora ni madina HBK sondora kura on Saturday wakanga kuni ebiga platform inosanga nzama dina esaruma opposition political parties ukukataka ito rombura kanaka rekutiti batire kunganza madina HBK wakalao part of that big gathering and esusu message yedichi muramba ili yoyo yekuti kuvota ikodzero yako iri muconstitution uye kwakakosha ende ndiko kunoita kuti kusarudze utungamiriri nekuteerera mangwana unoti kana uchinge wazobvunza mubvunzo vanokwanisa kukupindura nekuti unenge wakaisa chivhoti yako ende tikavhota tiine uwandu hwedu tinoziva kuti kupirirwa kweelection iyo kunozonetsa uyezve kana iwe uchinge watoisa yako vhoti unoda kuziva kuti yasamba sei saka kudifenda vhoti kana tichinge tabuda takawanda kunonoita izvi saka ndozvinhu zvatifamba tichitaura nemadzimai echidik
ko madzimai ari kuzvitambira sei
vazhinji vacho vane kukarura kuti dai zvachitoitika takwanisa tanopinda kuvhota nekuti taura chokwadi vanhu vari kutambura ende kana tichitarisa muno muzimbabwe nyaya dzepoverty inouya yakapfeka sesi yechidzimai kazhinji kazhinji tinoda kudisaida kuti vana vachajei kazhinji kazhinji muzvipatara tisi tinono pona imomo tipona vana musina mishonga ende saka zvinhu zvatinosangana nazvo zvakawanda even kuenda kuchikoro kana panzi pashaikwa mari mwanasikana ndiyandotanga kunzi tigara kumba zvakafanana nenyaya dzehigher education zvakare tinenge tisina mari dzekuti tibhadhare zvitoro madhigiri ari kutorwa nevamwe kana ita zvakare nyaya yemabasa ihombe hakuna mabasa
matiwo makaenda kumaruoko zviri nyore here kuti munotaura nemadzimai ariko
kutaura chokwadi nyaya yekuenda kumaruwa haisi nyore nemhaka yekuti vanhu vari kumaruwa ndinoona sokuti vakakasika kuti mutsei panyaya dzekuziva kuti zvakanakira nyika ndezvii utungamiriri hweudzvanyiri hwezanupiefu ukakasika kuzvibata izvozvo saka zvinoitika kumaruwa ndezvekuti kune violence inodarika mumataundi vanoziva kuti vanhu vari kumaruwa vanorejista kuvhota kazhinji vanhu vari kumaruwa vanoziva kupi vanofanira kuvhota zvakamira sei saka kune violence yakanyanya uyezve kune mastructures anenge akaiswa inplace akafanana nekuti dzinguva chitsaye chaiye anenge achiudzirwa kunzi vanhu vanogara munharaunda yake vanomudunhu rake vanofanira kunge vachiita sei head crow anoudzwaunzi vanhu vanogara munharaunda yake vanonge vachiita sei tinoona kuti dzinguva kuti iwe madi vemapato mamwe ava especially vezanupiefu vanenge vachitova nesimba chairo chairo rekutoudza vanhu misangano yavanoenda neyavasingaendi saka hazvisi nyore asi isusu zvatanga tichiita zvaende zvatiri kuramba tichiita ndezvekuti tiri kuziva kuti kune vamwe vari kudzinuna kunyange vari kuzvigaro izvi vatinokwanisa kutsvetsera aha nyika dzese dzamunoona dzakamira idzi dzakavakwa netsvete vatinokwanisa kutsvetsera tiri kutsvetsera vangave machief kana chii vachitibvumidzwa kutaura nevanhu
pane bato ramunoshanda naro here kana kuti murungokurudzira kuti madzimai ngaangonyorese anovhota
hatina bato ratinoshanda takamira naro tiripo ndechekuti kana madzimai arejista kunovhota pane mibvunzo yavachazvibvunzaiwo sevanhu hurumende iripo iri kutishandira here munhu nemunhu ane mapindiriro asaita mbvunzo asi kungobvunzana chaiko kuti hurumende iripo iri kutishandira here matambudziko atiri kusangana nawo tiri kusangana nawo titori neutungamiriri huripo saka tinoona sekuti utungamiriri hukaramba huripo hunokwanisa here kugadzirisa matambudziko agara aripo avatadza kugadzira nguva yesei uye matambudziko yakambouya sei ivo varipo saka zvimwe zvacho ndezvokuti tingangodaro tisina bato ratinoshanda naro asi zvatinoda tinozviziva ende vakatadza kusvipa zvinhu izvozvo tinovaziva saka ndoinokurudzira yatinongoita yekuti tibva waitaziva kuti vhoti yako yacho yakakosha
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare kade maunga nekupinda muchirongwa chedu
ndayamwatisa
manga makateerera kubva kuna muzvare Maureen Kadimaunga vanotungamira sangano rehashtag SheVotes 2018 aiwa hamawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga Kandemiri
aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako dambudziko rekushaikwa kwemari munyika rinonzi riri kutoramba richikura kunyange hazvo gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vakazivisa kuti vari kuedzana pose pavanogona napo kupinza mari yekuamerica munyika uyewo kuwedzera mari yemabond note iri kushandiswa munyika pari zvino asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havaoni dambudziko iri richikasika kupera sezvo makambani emunyika asina chaari kugadzira chekutengesawo kunze ngatinzwei vachitsanangura
mari iri kuiswa muekonomi chekutanga haikwani pechipiri yatingati distribution kana kugoverwa kwachona kwe mari kunenge kusina kunyatsokumira zvakanaka. Ichokwadi chakatanga makore apera kuti kune vamwe vanenge vachiwana dzibaridzi dzakawanda, asi vanhuwo zvavo vachipiwa $20 angava $50 pasiki. Saka ndo pane dambudziko rachona ipapo pekuti vanhu havasi kuwana mari yekushandisa. Apawo dzimwe nzira dziri kukurudzirwa nereserve bank dzekutenga nadzo hadzisati dzasvikirika nevanhu vese, dzingava dzeeco cash kana kuti dzekuswaipa kubudikidza nekudhura dzimwe dzachona.
Asi ka reserve bank iri kutaura iyo kuti iri kuwedzera mari sinonzwa kana iyo yemabond notes yavakaisa musika yatowanda kudarika yanga ichishanda mazuva apera aya, vachitoo zvakare vari kuisa mari yekuamerica iri kushanda munyika pari nhasi. Chii chiri kuita kuti dambudziko rirambe richikura?
Chinoitika ndechekuti upfume hwedu hausi kufamba zvakanaka. Saka kwatovawo nemusika unoita zvekutenga nekutengesa mari. Vanhu vakawanda nekuti indastri haisi kushanda nekuti mari iri kushaika vaakuita zvinhu zvekutenga nekutengesa mari. Chiroa kuti avo vanowana mari yachona ndo vari kuiunza kumisika. Izvezvi ukapinda mumisika yekutenga nekutengesera mari izvi chero vereserve bank vanoziziva kuti vakapinda nzvimbo dzachona vanotoziziva. Vanhu vanenge vakabata zvitutu zvitutu zvemari zvisingarevi chitsama chekuti 1000 kana 5000. Vamwe vanenge vanotori nekuma$20,000 yavanenge vanayo. Saka mari iyoyo haisi mari yekuti ingangonzi yabuda muvanhu kana kuti yabuda mubhengi zvisina vakuru vanenge vachiziya.
Zvii zvamungakurudzirawo senyanzvi munyaya dzezveupfumi vakuchera?
Chinodiwa ndechekuti chekutanga hurumende inofanira kuti ipe zvitarafu zvakati kurei kune avo vanenge vabatwa vachiita izvozvo zvekutenga nekutengesa mari. Asi chakanyanyisa kukosha ndechekuti hurumende itsvage nzira zvekusimudzira indastri. Upfumi hunoshanda kana indastri ichirarama.
Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunare muHarare nestudio 7. Zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita naPastor Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant Ministries.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Ini ndinoitwa Pastor Rebecca Makai, ndinofundisa wePraise Covenant Ministries. Kereke yedu inowanikwa muno muAmerica kuMinnesota, uyezve inowanikwa kuZimbabwe kuguta reHarare. Kereke yedu yakatanga muna 2014, ndopakatanga kereke yedu. Tisati tazvifungira kuti Mwari vaida kuti tidaro, tichingofunga kuti kungori kusangana, asi kusvika tatozoona kuti tozvabudiwa kuti tiite naMwari. Saka yakatanga muna 2014 uye kupfuurira mberi.
Kazhinji tinonzwa makereke achinzi yakaumbwa naPastor Ningi kana naMufundisi Ningi. Imi ndimi makaumba here kereke iyi?
Ndingati hongu ndimi ndakadaira kudaidzwa naShe. Ndatumwawo naShe kunzi ungandibatsirawo here basi. Tarisai kuwanda kuri kuita mabhawa. Asi makereke hakuna mashoma. Saka ndokuti hongu Ishe ndinobvuma kuita. Saka ndimi ndakatanga muno muMinnesota mugore ra2014. Tikazonotanga zvakare kuZimbabwe mugore ra2015. Kwatinova tinobatsirwa naPastor Olivia Chizema Nyamanende. Zvovanova ndomufundisi mukuru vari kuona chechi yeZimbabwe.
Iri kutambirwawo sei kereke yenyu? Nokuti tiri kuonawo munguva ino vanhu vakawanda vari kutumwawo naIshe kana kudaidzwa kuti vange vachibatsira kununura vanhu vanenge vachirasika. Makereke awanda.
Ndinokuvimba kuti vanhu chavanoda ichokwadi. Kana pane chokwadi vanhu vanouya kuzoteerera. Nekuti sezvamunoziva kuti iwo magwaro anotaura kuti mamazuva ekupedzisira ichokwadi kuti kuchamuka zvapupu zvenhema. Asi kuna vanhu vanoonzverawo mweya yaMwari kuti vaone kuti I think panapa pane chokwadi chiripo, regai timboteerera. Saka ndingangoti kubva patakatanga 2014 kuda nenyange kunyange vanhu takatanga navo vazhinji hatina tarasikirwa navo, tinongopfuurira mberi uye kuti Mwari vari kutiwedzera pakati pedu.
Mune zvamuri kuita here zvekubatsira vangave vanotambura nherera nevakwegura kana mamwe mabasa ekubatsira? Nokuti vazhinji vanotarisa kumakereke munguva yekuomerwa.
Hongu ichokwadi, basa raMwarika hakusi kungoparidza kwete. Bhaibheri soko raMwari rinotaura richiti kana ukacheuka varombo newe uchacheukawo. Saka hanzi unopa murombo unokweretesa Jehovha. Saka isusu wose ungano tine yatinoti Mother's Heart Organization yedu iri pasi pePraise Covenant Ministries yatakatanga muZimbabwe nekuda kwedambudziko revana vari kusiiwa vari nherera nekuti vabereki vafane chirwere chemukondombera. Sezvamunoziva kuti kune yatinoti pachirungu stigma kana vana vachinge vafirwa nevabereki nekuda kweHIV and AIDS, hama dzinoona zvakavaomera kuti vanyatso kutora vaembrace vana ivavo vagonyatsogara navo. Saka tatine mhuri dzatakaidentify dzatakaona kuti vana ava vari kumiririra mhuri vari vana vadiki, pamwe mwana ane makore 13 kana 15 ndiye atora musoro weimba kuona kuti vanin'ina vake vadya here, ende vana ava vari kuwira matambudziko ekuti pamwe vanobhinywa navarume vakuru vachivimbiswa kunzi zvinozokupfoma riyechikafu. Toona kuti vana ava zvakare vari kuenda kunoita inonzi child labour nekuda kwekuti havana mutarisiri. Tikatarisa tikaona kuti maorganization mazhinji anotarisana navari muHarare. Isu tikati toda kubuda kunze kuna anabhinga kusina munhu anoona anoendako nekuti vanhu vanenge vachiti kwakaoma kunonetsa, asi ndokune vana vari kutambudzika zvikuru. Tochigozoshandawo kureiza mari zvokuti tibatsire maschool fees avo. Toda kuti vana iva vaende kuchikoro, uyezve tinoda kuti vana iva vapfeke, uyezve tinobatsana patinogona kuti vana iva vawanirwe chikafu.
Nhasi shoko ramungapa vana veZimbabwe kubva mubhuku dzvene munoritora papi?
Ndingada kutora kubva pabhuku yamavambo kana kuti yaGenesis chapter ya 1 kubva pavhesi ya26 kusvika pavhesi ya28. Ndoda kuti nditaure zvishomanana pamusoro pegwara irori rinoti Mwari wakasika munhu nomufananidzo wake achibva amupa simba panyika pano rekuti atonge. Chokutanga ndoda kutaura kuti mufananidzo waMwari haisi imba yatinoona iyi, muviri uri kunze uyu unonzi mukobvu mutsvuku mutete. Iyi imba, bhodhi yedu yatinoona, imba yakagadzikwa unonzi mufananidzo waMwari kana kuti image yaMwari. Image yaMwari mweya uri mumunhu, hakuna anoziva kala yawo, hakuna anoziva saizi yawo, but mweya uri kutaura mandiri uyu ndiwo uya unoti kana munhu achinge arara anonzi atisiya, kureva kuti mweya uri mandiri wabuda waenda. Iyeye mweya iye ndiye akafanana naMwari, ari kunzi ndiye akasikwa nemufananidzo wake akafanana naye. Saka mweya iyeye ndiye akapiwa simba rinonzi dominion kuti akwanise kushandisa muviri uno kuti ukwanise kuzadzikisa zvidiwa zvaMwari zviri pamwoyo waMwari. Mwari akukomborerei uye pamuri kusimuka muchitora simba nedominion neumambo muchigadzirisa kuita vanhu vanoita basa vachitya Mwari. Mwari akusimudzirei, Mwari akusimbisei, muve nedominion, musatya, musatyisidzirwa naSatani nekuti makadzorerwa umambo mazvita. Amen.
Avanga vari Pastor Rebecca Makai vekereke Praise Covenant Ministries vari parunare neStudio 7 vari kuMinnesota muno muAmerica. Kamboka muri kunzwa katinoshandisa pachirongwa kanonzi Jesu Isimba kachibva Christ Like Choir. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakambomiswa basa sameya wechitungwiza vaFilipi Mutoti vanoti vakasvitsa mhinduro dzavo kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevhia Kasukuere pamusoro pekumbomiswa kwavo mabasa. Vakawanda munyika vanoti National Security, Social Security Authority kana kuti NASA inofanirwa kuderedza makore evanhu vanenge voenda pamudyandigere uye kuti iwedzere mari inotambirwa nevakwegura vanenge vari pamudyandigere. Muchikamu chedu chechitendero nhasi manzwa hurukuru yatakaita naPastor Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant Ministries avari muno muAmerica. tabatashwa kumagume chirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka yane mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Standekile Musanga.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ku Studio 7 ngensonto ku 14 kwenkwezi 2017 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo elezombusazwe ele National People's Party lithi ligcizelela ukuthi umkhokheli walo unkosikazi Joyce Mjuru nguye ofanele ukukhokhela umanyano elisanda ukuvumba lebandla le-MDC kanye lele-MDCT.
Kuba uthandra izinyo wazama kathathu kangikumbula ekupheleni endleleni akukusoli lokhu kumele sikuvume ukuthi kokukhona besizame umama kubona ukuthi kuzihamba mina.
Usupho lokusilela kwemali elizweni luqhubekela phambili iningi lisehluleka ukuthola imali yokusebenzisa.
Even these days kahle sivunyelwa ukuthi khona ungaswayipaya emabhasini but ukuthi wena uhambe kungela even sento yokuthi wena usebenzise khona ngale emakhaya vele akuyenzi because emakhaya ama-point of sale machines lawa vele atholakale atholakala emadorobheni kuphela.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Kumaphephandaba siyasitsho ukuthi umuntu kuthiwa udangale kakhulu wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokho ubunqobe negama likaJesu. Xa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo elezombusazwe ele National People's Party lilokhu ligcizelela ukuthi umkhokheli walo unkosikazi Joyce Mujuru nguye okufanele akhokhele umanyano elisanda ukubumba lebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube kanye lelikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Umanyano lo ukhangelelwe ukukhetha umkhokheli oyedwa ozancintisana lomongameli Robert Mugabe webandla le-ZANU-PF labanye ngokhetho lomnyaka ka-2018. Lokhu kwenzakala abasekela umnumzana Tsvangirai besithi nguye olosekelo oluningi elizweni ongakhokhela lumanyano. Ukuze sizwe okuninga lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla sebandla leNational People's Party umnumzana Methuseli Moyo.
Ye, liqinisa Gande, thina njengebandla leNational People's Party i-coalition kumbe ubambano lwama-opposition party siyalufuna, siyalusekela. Sisuke lapho sithi thina sibona kungcono ukuthi ubambano lolu i-coalition leyi kukhokele umama uJoyce Mjuru. Sikhaleli ukuthi ngumuntu esikhalete ngathi sincedisa ukuthi sinqobe sikhulele isidalo sesizane. Sikhalele khonokho nje isimo sakhe, ubukhokheli bakhe, lesithunzi sakhe elizweni ukuthi nguye umuntu ongayenza ilizwe lonke leli livume ukuthi yena ngumuntu ongasikhokheli.
Manje pho njengoba yena umnumzana Tsvangirai esithi nguye ozakhokhela lumbuthano, liza kuhambisa njani nxa kuyikuthi uzaqhubeka esithi nguye ofuna ukukhokhela, liza kuhambisa njani?
Ye, okuqakathekileyo umuntu ozakhokhela i-coalition leyo kazozakhethwe libandla elilodwa kumbe ngithi i-National People's Party kumbe i-MDCT kumbe umuntu oyedwa uMjuru kumbe uTsvangirai uzakhethwa ngamabandla wonke nxa ezingene ku-coalition. Nabangekho emabandleni abezokholo, abeze i-traditional leadership, i-civil society, okwakhathesi singathi uqondile la uTsvangirai ngokudonsela ingubo kuye. Kodwa ekucineni sikhalele ukuthi abantu bazaphiwa ithuba lokubuzwa ukuthi ngubani elifisa alikhokhele. Thina elethu igqiza ngumama uJoyce Mjuru. Njalo sikhalele ukuthi asikhalelanga thina sodwa, sikhalele ilizwe lonke. Sifuna ukuthi ikhethelwe 2018 ilizwe likhululeke. Ubaba uTsvangirai seke wazama kathathu xa ngikhumbula ekupheleni endleleni. Asikusoli lokho, kumele sikuvume ukuthi kokukhona sizame umama kuone ukuthi kuzohamba njani.
Lo mnumzana Mithuseli Moyo isiphathamandla sebandla le National People's Party ubekhuluma icingweni lo Chris Kande we Studio 7 ekwabulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
So i-coalition ingaletha ilabuzane elitsha kumavotazi ngalabanga abangazayivoti bengaba lelabuzane ukuthi kunento lapho ingani iyaphila ehlanganisa amabandla amaningi atshiyeneyo asiyivoteleni ukuthi izanika ilabuzane elitsha lamandla amatsha lentshukuntshu entsha kulabo abavotayo ukuthi bevote.
Ukudonselana amandla ke ikakhulu phakathi kukamnumzana Tsvangirai lo nkosikazi Joyce Mjuru. Sesike sakhuluma lo mnumzana Semsiphepha Nkomo kuwona lo umsakazo evuma ukuthi ngempela utshilo ukuthi labo baya befuna ukuthi owabo kube nguye okhokhelayo.
Abantu CBD nxa bekhangele ikusasa yelizwe kuyabe kuqakathekile ukuthi befake ikusasa elizwe phambili wabo bengaziphakamisi bona. Nxa bengabakhokheli CBD abaqotho kuyamele kumbengisele khonalokhu ukuthi omunye azimisele ukuthi angabi ngumonganeli kuyabe kudingisela ukuthi nalo ngumkhokheli kulokuthi belwele ibhanzi bengakadobhi imali yokuthenga ibhanzi.
Kodwa wena ubona kusenzakala khonokho?
Ya mbona zani okwakhathesi amenngazikhangele ukuthi umbano lamavota amaningi bongubani onjani okutatheli kumelokukhangele ukuthi amabandla la ngamanyana njani ngoba kungenzakala ukuthi omunye engabe labantu abaningi kodwa omunye eligabazi ngenye indlela yokuhuga abantu omunye ele ngqondo ekhaliphileyo ngoba uqale ngokuthi ashadeni ungakhuluma ngokuthi right akufuma amalobolo okuvala ngeke kumele uqale kule sisekelo esiqinileyo ukuthi vele i-coalition naleyi ime phezu kwani le sisekelo esinjani iphezu kwama-issue anjani imeleni yona ngokwayo.
Lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Uhlupho lokusilela kwemali elizweni luqhubekela phambili iningi lisehluleka ukuthola imali yokusebenzisa njalo le ndwendwe zabafolele ukudinga imali yemabhanga zilokhu zizinde. Ukuze sizwe okwenzakala ezigabeni zeMatabeleland ngalolu daba sixoxe lo mnumzana Nevanya Hunzwi umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe eMatabeleland North iPTUZ.
Lwaphuzile abazali ukuthi bazuze isikhathi esokuthi bona bayenze ama-transfers abantwana bahambe esikole and isikole eziningi vele kuthiwa kona kufunakala i-proof of payment yangkhona. So abantwana abanye especially kuma-boarding schools abahambanga esikole.
Ababalisi bona-ke ibakhathaza njani indaba leyi emali?
Even these days kathesi sevunyelwa ukuthi khona ungaswipe emabhasini but ukuthi wona uhambe kungela even sento yokuthi wona usebenzise khona ngale emakhaya vele akuyenzi because emakhaya ama-point of sale machines lawa vele atholakale atholakala emadorobheni kuphela. So abaningi bangikhona bayahamba lapha abasebenza khona but vele akuyenzi ukuthi bahambe bangelaludo ukuthi khona bangasebenzisa. Njengoprovincial coordinator ngisebenzela ama-districts angu-7 and ama-districts angu-7 lawa amabhanga atholakala kulawayo iwange ne-Victoria Falls and amalayinini akhona and imali yangikhona vele ayitholakali abantu bayadubeka uyafika ebhenki bakutshele ukuthi bona vele akula mali kumele uthenduke kusasa uhambe kusasa uyathola kungena mali.
Udubo lwababalisi solunjani kathesi ekhaya ukuthi abazali ngapho bacabanga ukuthi bedinge imali ngapho bacabanga lokuthi mbani uzafundisa umntwana?
Udubo luba lukhona kakhulu because i-Ministry of Public Service Commission ye i-Civil Service Commission vele ayicatshanga ama-teachers and isikole especially emakhaya akula ama-teachers because ukuthi khona i-rationalization le abazama ukuyenza kathesi iyayenza ukuthi khona ama-schools amaningi bavule kungela ababalisi because i-ministry ngokwayo ye-finance kubona kumele kwenze i-rationalization. So because of i-rationalization yonaleyo akula ama-teachers aqatshwayo for beginning of the second term. So now ababalisi vele bayashota isikole.
Lo umnumzana Nevanya Hunzwi umqoqo wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ePTUZ esigabeni seMathebelele North sixoxelaye esewange. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo. NginguMike Hove. Namhlanje ngizabe ngikhuluma labasakhulayo umnumzana Pondlovu lomnumzana Welcome Besicela Ndlovu obabili bayizalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa. Sifuna ukuzwa ukuthi abontanga abaphila kwele South Africa bangadlala indima enjani ukuphakamisa isimo sabasakhulayo emphakathini ngemva kokhetho oluzayo. So ngizoqala lawe Paul, awungitshele umbono wakho kulolu daba.
Hey, owesimo mfowethu kunzima okwamanje ngoba umuntu yabheka into zasekhaya or into ezizale ekhaya lesi isituation abaphila kuyo kulamalanga. Ibuhlungu ngoba ayikho into le ukuthi imali ukuthenga.
Uke wazama ukuthumezela imali ekhaya na?
Yeah, ngike ngathumeza mhlawumbe emazikini ambalo adlule. Kwasho ukuthi umuntu obethatha imali ekhaya wangitshela ukuthi kumele aze bathi abuye nini nini ngoba imali ayikho. Kodwa ugcine ayitholile yena.
Welcome. So awungitsheleke umbono wakho, uyavumelana lo Paul na?
Ya, njengento ngisakhula baba kunzima kakhulu apho kwamanje. Lanwa bangabe sikhangela befunda sibili, kodwa imisebenzi yakhona cha kunzima baba.
Thina njengabantu abaphila pheshe singabasiza kanjani ukuze sithuthukise isimo sabo sempilo?
Mina ngibona thina njengabantu abaphila ngaphesheya onke ngalokho esingabe singakuthola singazama nathi ukuncede ezweni lakithi.
Paul.
Yebo baba.
Iphendula phela umbuzo.
Yena le into esiyungu mfowethu ngicabanga ukuthi thina manje into kumele siyenze ukuthi manje yabona ungathi unikeza umuntu umsebenzi ekhaya bese uphinde ukuthi imali yakhe umfakela ngokumthumezela ngalezi ndlela esithumeza ngazo obomkulu nezinye ezithize zokuthumela imali kuba nzima umuntu ayithole. Kodwa sengicabanga ukuthi yena le ndlela ebisenziwa kudala ngoba wasesha ukuthi yitho somele sibaphosele something mangabe mhlawumbe ukuthi uye wamkhatsha or kube zakunyamafidogu or uyimsebenzanyana akutholayo kube wena mathupha ozihambisela imali mhlawumbe uma kuwukuthi isimo siyakuvumela la uhambe uphethe imali ukwazi ukuzibhadalela abantu bakho.
Abontanga abaphile eSouth Africa bayenzani ukuze labo bazame ukuthuthukisa isimo semnotho eZimbabwe?
Ya, ngibona into efana naleyo baba that is singazama ukuba njengamanje sikwamanye amazwe singazama lathi uba singezinye izinto sihambe nazo ezweni lakithi.
Kodwa kuyasebenza na ungabheka isimo senotho abantu besebenzisa ama-board notes, abanye besebenzisa ama-dollar, abanye besebenzisa lokho ngalokho.
Ya, khona ngiyasima ngithi ngiyabheka ukhanya kusuka kube nzima ngemali ekhona njengamanje ezweni lakithi.
Enye into ebengifisa ukuphatha kuhlelo namhlanje yile ndaba yabasakhulayo kwezombusazwe eZimbabwe. Paul, ngizoqala nawe. Lo mbono wakho, abasakhulayo kwele Zimbabwe balalo ulwazi oluthile na kwezombusazwe esingathi kuzathuthukisa kuzaletha umehluko esimeni sethu emphakathini?
Ya, ngicabanga ukuthi kuleyo ndlela malume kuzima abantu bakithi noma yinto isha yakithi abaningi bakhona sebabaleka bafudukela kwamanye amazwe. Ngakho-ke ulwazi lwakhona lunzima angathi abanalo abantu bakithi.
Welcome, yini umbono wakho?
Cha baba, abantu abatsha abanakho kwezombusazwe. Mangibheka njengabanje, mangabe mbala even la kumaphephandaba, kwabantu abatsha angikaze ngizwe nje nendlela bona abayenza ngayo kwezombusazwe, kwezombusazwe. If bona bengangenela, maybe izwe lingathuthuka, ngoba bona ngendlela bona abahlupheke ngakhona, maybe kungaba otshintsho.
Kodwa abasakhulayo sebedlala indima enkulu emphakathini bekhuthazana ukuyobhalisa ukuze babe lethuba lokuvota kukhetho oluzayo. Ungathi lo mbono wakho kuyasiza na?
Ya, lokho angikasela lokho kungasiza kakhulu. Kungasiza kakhulu kuthina njengabantu.
Paul.
Yebo baba. Ngicabanga ukuthi ukuvota vele kubalulekile. Ayikho into engasiza mangalo sikhala sithi izinto ezinja zihambe kanje ekumele singavoti. Kumele sivote. Ngiyakufisa vele ukuthi mangalo kuthi akufika isikhathi sokuthi kuyavotwa, wonke umuntu omusha asukume ayovota. Ilungelo lakho, ilungelo lami, ilungelo lakhe, ilungelo laye wonke umuntu omusha oyizalo
ngiyakulolozwe.
Matshensi, isikhathi sesidliwe ngumangoyi, sekumele kusivalise abalaleli. Wothi ngimbuze umbuzo wokugcina, ngizaqala lawe Paul. Ukhangelela ukuthi uzabe uhamba ekhaya ukuze lawe uyobhalisa na?
Ya, mina ngizimisele.
Wena ke, welcome.
Nami ngokunjalo baba ngizimisele ukuya vota. Ngoba phezu kwaneminyaka esesihluphekile ezweni lakhe, singaboni nothinto.
Ah, madoda lihlabile le ndaba, ngiyathakazela ukuba lani kuhlelo.
Siyabonga.
Okay. Balaleli, sekumele ukuthi ngilivalelise. Olevalelisayo nguMike Obe, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Lamhla sixoxa ngokwenzakala endlini enkulu ekalobhengula phela. Siyakwazi ulobhengula kwamajobana sibili wathiya umbuso wesikhosini seMandebele. So ke uthe sejile kolombana ke singazi ukuthi soke kwenziwa okuningi. Sizwa kuthiwa kuningi osokwenziwa kodwa singazi ukuthi bangaphokwangkhona. So ngiyadaba ukuthi ngilo mnumzana ke uPeter Zudele kalanga Khumalo yena odabuka esikhosini. Baba Khumalo ngiyakubingelela.
Ngiyakubingelela bathuke sokule sikhathi eside.
Yes, sokule sikhathi singakhulumi. So kuhamba njani kathi sinxaza sikhangela. Kono kuzama ukugcoba inkosi
ngesikhathi esidlulileyo sicina ukuxoxisana lawe sakwazisa ukuthi indlela lobhengula siyahlangana yavumelana ngokuhlangeneyo ukuthi intonga yasala endlini kaNyamande ngobuNyamande wagcotshwa mhlaka 25 June 1896. Indlu kaNyamande kusukela mhlaka 10 December wanalodlulileyo kuze kufike ekupheleni kwanalinyanga esidlulileyo mhlaka 38 ihlangane kane icubungula indaba yokuthi umntwana aphume phakathi kwabo lethemba ukuthi ekuhlanganeni kwabo ekupheleni kwalinyanga bazaba lapho ukuthi leyo ndaba iphuthe ngoba sezidumele emasontweni. Ngakho siyathembisa ebantwini ukuthi babekezele ngoba indaba yokukhosa yitsho into encane, yinto efanele ihlonitshwe. Siyakwazi ukuthi kulo kugango okuningi okwenzakalayo bengise-South Africa khona le ngifumanisile ukuthi kulabanye bethu ababhoda ngemva kwendlu besenza okunye ukuganga okuphakathi kwendlu bezama ukuthi bayehlukanise kodwa idlala lobhengula ibambene njalo isebenza umsebenzi wabantu. So kuzaphutsha umntwana sezizakuba khona futhi abantu bazakwaziswa. Abantu bafanele bazi ukuthi kulomehluko phakathi kwesikhumbuzo sikamzilikazi lokugcoba inkosi njalo lokukhetha umntwana. Ngakho abantu abakunanzelele njalo ukuthi akusiyo nto yokuvuka ekuseni umntwana esekhona kuthatha ibanga njalo kulo msebenzi omningi ofanele wenziwe kodwa usuphutsha.
Ye, kodwa sibili ngeqiniso ubona zani kuyaphutsha kuhle kumbe kukhona ukudoselana futhi kancane?
Ba ukhuluma ngendlu kalobhengula eyiyo elentonga lapha intonga iyasala khona akula kudonselana okukhona ngoba sahle saba lesipopo sokuthi senza umsebenzi lo sibambene kodwa siyamenzelela ukuthi phakathi kwendlu ngokwayo bakhona abanye abayizigangi abazama ukuthi nga indlu yalwa kube lokuphakathi kwayo kube lokwehlukana bahambe bayekhetha omunye bathi nguye lo kanti-ke bengasebenzanga lendlu kalobhengula ngokwayo lokho angikholwa ukuthi kumelela kukho abantu ababekezele ngoba izindlu ezinhlanu ezizaba ngabantwana bakalobhengula ziyahlangana sezivumelene zibumba into yesizwe hatshi into yomuntu oyedwa ngokufuna kwazo.
Akusincobe indlebe phela Khumalo phonge ukuthi hayi phela ulami sengumazi lomntwana lowo uyamazi la kodwa
hatshi umntwana ngifanele ngikwazise kathesinazelesisa ukuthi lesizwe ukuthi akakakhethwa akakabi khona. Indlu kalobhengula siyatsho ukuthi intonga izaphuma endlini kaNyamande ngoba lapha eyasala khona. Ngakho njengokutsho kwami indlu kaNyamande isihlangane kane icubungula lindaba ekuqaleni babe lungiselela ukuthi ngokufana babale baphasi abanxuse kuze bahlangane labo. Bakwenza lokho badingisisa kakuhle ukuthi abantwana labo bangabe bangaphi njalo abantwana bayahlangana sebehlangane kane. Indaba yakhona njengoba ngisitsho kufanele ukuthi nxa idala iphela le ezayiqala lokho okubuza kimi ofuna ukuthi ngikutshele khona engakabhazi siyabe sokusaziwa kodwa abantu bazakwaziswa ngemva kaNyamande ibuyele endlini kalobhengula isuke lapho-ke indlu kalobhengula yazise amanye amakhumalo jikelele ngoba amakhumalo ayizindlu ezihlanu ezemlandu ehlukeneyo umlandu wentonga usendlini kalobhengula
awukho zonke izinto zalo zambelikazi akho bazakwaziswa kwaziswe lezinduna khathesi sephakathi komsebenzi wokwenza abantu bananzelele njalo bakwazi ukuthi okwenzakalayo kwini ngapha ngaphansi phakathi kwabantu endlini yobukhosi ngakho lokho sikwenzakathi esijelani sixoxisana yindlela enhle kakhulu yokuthi abantu bazi ukuthi hhatshi indaba yabo isiphutha indlela indlu kalobhengula ayikhangeli kakhulu ngomuntu ikhangela kakhulu kokuqala ukwakha isizwe lokubumba isizwe ngoba sidabuke phakathi isizwe asisazazi ukuthi singobani okwesibili ukuthi sizazi ukuthi singobani sibe lophawu lwethu oluzakwenza ukuthi lanxa sihlangana la khona ngase America ungabi lo muntu ongazisayo ukuthi wena ungudube ihle kwazi ukuthi wena ungumuntu wakithi
ye siyabonga kakhulu ke eKhumalo baba ungadinelwa kusasa loke zvikandilapa kathi sipuka layi lamhlanje ngumnumzana Peter Zwide Kalanga Khumalo ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga Gibbs ngesizo eziphathelane lokholo silontungamile inkomo weStudio 7
isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
uphethe uphumbhalo lamhlanje
namhlanje ngilombhalo ozaletha ukukhuthaza kubalaleli ikakhulu ngikhangelane lokuthi abantu bayakwazi ukuthi ukuwa komuntu u-Eve lo-Adam besiwa enkosini kwakungenxa yokuthi kwaba lesitha esingusathane. Manje umbuzo otshona ukhona ebantwini abaningi yikuthi kanti vele usathane ulisana laye njani. Nxa umuntu efuna ukuphila impilo engabanibezelwa ngusathane kumbe engancindezelwa ngusathane kumbe engayisosiqhili sikasathane kumele ayenze ngikhangela umbhalo nje omfitshane kodwa ke ngikhuthaza abalaleli ukuthi bezibalele wonke kwabase Efesu ichapter 6 verse 11 uthi yena faka isihlangu esipheleleyo sikaKristu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Ngiyananzelela lapha ukuthi abantu kumele benanzelele ukuthi uSathane kasoze abuye elempondo nxa ekulanda abantu abaningi nxa laba abadweba impikitha siyasinanzelela ukuthi bajayele ukudweba usathane kungumuntu omnyama olempondo hhayi kakuyi njalo nxa esiza kuwe siyananzelela ukuthi usathane uPawulu uthi yena uza kithi njengengilosi eyokukhanya ngakho miningi imisebenzi kasathane ngoba amacebo kasathane awenza empilweni zabantu nxa abantu bengananzeleli iyabanqoba-ke ngakhonoko ngakho namhlanje ngifuna ukuthi siqalise sinanzele ukuthi kati yena singalwisana naye njani. Okokuqala nanzelela ukuthi lapha ilizwi lankunkulu lithi faka isihlangu esipheleleyo sikankulunkulu ngoba ithi yona ngesihlangu sakho lesi uzayanelisa ukuma uyehlulane layo usathane kawusoze uyesabe ngabe kuze kube yini eyenzakala kuwe. Kuyini isihlangu lezi esingasifaka? Okokuqala ilizwi likankulunkulu liqakathekile kakhulu. Siyakwazi ukuze umuntu awe emhlabeni usathane washuka wathi ku-Eve uNkulunkulu bevele watsho yini khonokho othi wena ukukhulumile usathane uletha ukuthi umuntu athandabuze ekwethembeni ilizwi likaNkulunkulu. Siyazi njalo ukuthi uDavid uthi ilizwi lakho livele lihleziyo ngaphezu kwazo zonke izinto ezulwini ukuthi wena waphakamisa ilizwi lakho laba phezu kwakho konke. Ngakho uNkulunkulu uzonda umuntu ongathembi ilizwi lakhe. USathane uyesaba ilizwi likaNkulunkulu. Manje nginanzelela ukuthi amaKristu amaningi kumbe abantu abaningi bajayele ukukhuluma ngesiKristu kumbe ngelizwi likaNkulunkulu vele bona bengalazi. Kumele ukuthi umuntu ajayele ukubalazi ilizwi likaNkulunkulu. UDavida uyakhuluma kumakhubo uthi yena kanti umuntu olijaha kumbe umuntu oyintombi engamelana njani lesitha
uthi yena ngokufihla ilizwi lapho uNkulunkulu phakathi kwenhliziyo yakhe. Ngakho ilizwi kaNkulunkulu liqakathekile. Okwesibili, siyananzelela ukuthi lona igama likaJesu yilo elinqobayo kuwo wonke amagama. Ngoba ilizwi kaNkulunkulu lithi siphiwe igama likaJesu eliligama elingaphezu kwawo wonke amagama. Abantu bayalishana lemikhuhlane, abanye bayalishana lokudangala. Siyasizwe kathe singabala emaphephandaba, siyafica ukuthi umuntu kuthiwa udangale kakhulu, wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokho ubunqobe ngegama likaJesu. Okokugcina onokuqakathekileyo lukholo. Izinto zikaNkulunkulu zonke nxa ulwisana loSathane umlwiswa ngokukholo. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi kumele uthembe ukuthi uNkulunkulu ulamandla ayedlula akaSathane.
Kwigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngizathandaza sizibeka ukuba namhlanje silwisana labe kungabe kumbe kuyikwini uSathane lokhu akuletha empilweni yakho. Saba siyathandaza ngegama likaJesu, sithatha-ke uhawu lokholo lwethu, siphakamise ibizo likaJesu Kristu. Njalo uNkulunkulu sibeka-ke igama elingaphezu kwawo wonke amagama, silwisana loSathane ongabe bandezela abalaleli ngalo kumbe kuyimikhuhlane, kungabe kumbe kuyikuswela, kungabe kumbe kuyikudangala emoyeni. Siyathandaza igama likaJesu ukuba uNkulunkulu lethu kunqoka empilweni zabantwana bakho, kulethe ukuvuleka kwamahlamu ukuze uNkulunkulu bebekwazi ukuthi wena uNkulunkulu onqoba isitha, uNkulunkulu njalo obenza bona babe ngabanqobi okwedlulisile. Egama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ayisonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda.
Lamuhla lilanga lokunanza imisebenzi eyenziwa ngomama emhlabeni jikelele, iMother's Day. Kese baqhonsele umculo othi wenhliziyo yami. Nami ngichayela ihlombe owami umama wangibelethayo uMandebele uMrs Mhlanga. Ngingakhohlwanga phela obabakazi bami, odadewethu, omama omdala, labo mama omncane labanye. Umculo lo uyatholakala phela esihlabelweni se-UCCSA amaLondon phela. Njalo sengikhumbuza ugogo wami uMamoyo, ugogo Gwayi, uMavalindlela, uMrs Mhlanga, yena oyedabuka eMkalathi eNkayi, ekhonza eMankabini Church khonale eNkayi. Themba niza ukukhonisa lomculo bomama. wenhliziyo yami silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.